Zvakaita family basket re continental council of Zimbabwe even though harina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepesendeji yakakura sitereke kwakonzereswa maonero angu ini nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera with effect from 2 August 2022 gazetted price ye diesel for example $1.74 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maona zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. And sezvamunoziva mutengo wefuel unoafekta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereriwo. Uyewo zvakare makaona masvondo achangopfuura Zimbabwe dollar yatomboappreciata. Of course, iri hayo volatile, but exchange rate tamboona ichiappreciata. Izvozvo zvinoafektawo zvakare mutengo wezvinhu, zvinoafektawo zvakare cost of living. Saka kuderera kwefamily basket kuri kunyanya kukonzereswa maonero angu nezvinhu zviri izvozvo.
Chiitiko chakadai, Dr. Chitambara, chinhu chitsva here kana zvinogara zvichiitikawo zvekuti mari inodiwa nemhuri inogona kumbokwira ichidzika saizvozvi?
Chiitiko ichi makatarisa kuti muZimbabwe chete asi nyika dzakasiyana-siyana zvinoitika kuti mwedzi uno zvichida family basket kana kuti even PDL yanga iri palevel 10,000 mwedzi unouya yaderera. Zvinoitika zvinongodependa nekuti inflation yakamira sei. Inflation sezvinoziva inomezha kukwira kwezvinhu muekonomi. Saka kana zvichiri kukwira nereti rakakura zvinogona kuitawo zvakare, zvinobatsira in terms of my real incomes yevanhu, zvinobatsira in terms of what an ordinary family would require pamwedzi wega wega, yatingati family basket or yatingati PDL.
Tiri kunzwawo veConsumer Council of Zimbabwe vari kukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naive vezvitoro?
Kueconomics nei mashoko ekuti normally maprices they are sticky downwards. Zvichireva kuti even though macosts ekugadzira zvinhu akadererei, sezvataura takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika, ingatombomire iri pamalevel airi, but kashoma kuti mitengo yezvinhu iderere. Unless macost acho, for example, macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, the cost of energy, because ari kukwirawo yayo macost yayo. Saka akakwira ete higher rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta. Zvinongoreva kuti zvinongotongokwira, but zvakukwira maybe ne rate inenge iri pasi.